Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, March 8th, 2016. I am Tungameli Nkomo.
I am Tatenda Gumbo. Tonight we are talking International Women's Day being commemorated across the world today. And let's get talking on our social media platforms. Find us on Facebook at VOA Studio 7 or on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on our WhatsApp, and that number is 001-202-465-0318.
You can also reach us on 001-202-619-2077. Again, 001-202-619-2077, and we will call you back.
And as usual, we are streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voashona.com, and also on voandebele.com.
Zimbabwe joined other world nations today in commemorating International Women's Day, with activists pressing for women's rights and equality in all facets of life. They say women are still being left behind in terms of development, and their rights are often trampled upon.
So tonight we dedicate the show to women, and especially young women, but we are also welcoming men to contribute also. So please give us a call and let's talk all issues women.
Yeah, lichona njani emakhaya. Zulukandaba ikuthi bana lamhlanje ngolwesibili emhlaka 8 ngombimbitho. Nxa kungolwesibili lizakhumbula kulohlelo The Connection. Uhlelo lwabasa kulayo lapho esikhangela khona konke nje okuthinta abasa kulayo. Lamhlanje esikhangela ilanga le International Women's Day, ilanga lokuqhakathekisa phela omama, esikhangela konke abakwenzayo, kungaba kunhlelo zenotho, kunhlelo zentuthuko, kanye lamalungelo abo nje, ukuthi kambe ayananzwa ngokupheleleyo na, bayawathola na amathuba alingana la wabesilisa. Ngakho lingasixhuma khonapha msakazweni kunombolo ezithi 001-202-619-2077. Siqoxeni bomama emakhaya, ikakhulu abasakhulayo, uhlelo ngolwenu. Lisithinte, lisitshayele ucingo lani bobaba, lamukelekile, lingasitshayela ucingo liphatheke kuhlelo. Kwaziwayo watereri kusangana ukumo chirongwa cheve chidiki chirongwa The Connection. Apo nasi tiri kutarisa zuware International Women's Day, zuva rino cherecheza mazimai tishitarisa mabasa avo, mwenyaze ufumi, mwenyaze budiriro, tishitarisa kodzero dzavo kuti vari kudziwana here zvese, nemikana kuti mikana yavari kuwana yakaenzana here nemikana iri kuwanikwa nevarume. Naizvozvo ngati kurukurei muchirongwa ndechenyu chirongwa The Connection. Namba dzinoti 001-202-619-2077.
Mm-hmm. Thank you then, Tunga. And of course, International Women's Day is held every year, March 8th, since the 1900s. And it is celebrating social, economic, cultural, and political achievements of women. And the day also marks a call to action for accelerating gender parity. And with that, Tunga, we have a star-studded guest, that will be joining us today. But luckily, in studio, we have one young woman joining us today. That is Nyari Mashaya Mombe, who is the founder and director of Tag Alive International. Thank you and happy Women's Day.
Thank you for having me. Hello, Zimbabwe and world. Happy International Women's Day. And thank you to men like Tunga, mm-hmm. who is always there to support us.
Indeed. Thank you. I'm humbled. Listeners will remember that this is not the first time that we are having Nyari in studio.
Mm-hmm.
We had again last year.
Mm-hmm.
I can't remember the month, but that's neither here nor there. Around the same time.
Yes.
Okay, Nyari, let's get going. We are talking International Women's Day today. What does this mean to you as a Zimbabwean?
International Women's Day means we are acknowledging that women and girls and young women have issues that we need to pay attention to, issues that we don't just have to talk about just as any other day, but also hoping that we actually make efforts and strides to correct whatever is not well between women and men, girls and boys in our country. And I think it comes at a time that is very amazing in Zimbabwe also, realizing the recent passing on of the law that outlaws the marriages against young girls and young boys below the age of 18. So it is something that that reminds us of the task that we have to fight for parity, to make sure that whatever we are doing is promoting human rights of all Zimbabweans.
Indeed, Nyari. And also, if I may read a speech from the Secretary General of the United Nations, mm-hmm. and that's Ban Ki-moon. Mm-hmm. He says, and I quote, "I remain outraged by the denial of rights to women and girls, but I take heart from the people everywhere who act on the secure knowledge that women's empowerment leads to society's advancement. Let us devote solid funding, courageous advocacy, and unbending political will to achieving gender equality around the world. There is no greater investment in our common future. We have shattered so many glass ceilings. We created a carpet of shards. Now we are sweeping away the assumptions and bias of the past so women can advance across new frontiers."
Mm-hmm.
And again, that's a speech from the Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon.
Mm-hmm. Right.
And Nyari, just coming to before we go to our guest who's on the line.
Right.
Of course, today is looking at the celebration of women globally. You know, in your view, what are some of the achievements? Let's say maybe in the last year you pointed out to one, the constitutional
right.
ruling on marriages. But what are some of the achievements and celebrations that you think Zimbabwean women and globally women should be looking forward to?
Well, I would say that, I mean, there's a number of things that can be looked at country to country, or maybe when we're looking also just at Zimbabwe, and as I highlighted earlier on, that the biggest has been the outlawing of child marriages. And that's kind of what has been happening, I think, for the better part of Africa, where we've seen, I think, countries like Zambia and other countries really just focusing on child marriages. And I think it tallies back to last year, where the theme, I think one of the agenda items for African Union was to actually really launch a campaign to end child marriages, as well as to make sure that girls are brought back to school and that their human rights are protected. So we really saw a number of countries coming through very strongly, like countries like Zambia, as well as Malawi. And that has been really a highlight, I think, for the continent. However, there is also been a lot of interesting, maybe things that could be viewed as not very progressive when we're looking at women's leadership,
mm-hmm.
Especially when we're looking at Zimbabwe, where Zimbabwe had a leader, had a female vice president, and suddenly we don't have a female vice president, and we have in the presidium three men. And it looks like we have gone back, mm-hmm. Like maybe decades backwards, where we kind of were feeling like Zimbabwe was more inclusive. However, I do know that there's one or two countries that has had a female president within that. This is now like the global, on a global perspective.
Mm-hmm.
But looking at Zimbabwe, really, we do have a lot of work to do. And also, just to emphasize the celebration of the elimination of the outlawing of the child marriages issue.
Mm-hmm. Yeah. Thank you there, Nyari. Stay right there. We have another guest.
Do we have our second guest? Mm-hmm. Who do we have?
We have Kimberly Bebe, who's based in United Kingdom, where she is an international relations master's candidate at Coventry University. Kimberly, thank you for joining us on The Connection.
Oh, you're welcome. Thank you very much for inviting me to the show.
Most welcome.
Siyabonga, Kimberly. Si ngasikhangela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabomama labobaba eZimbabwe. Ungathi njengabomama liyawathola yini amathuba alingeneyo labobaba?
Indaba le yokulingana kwamathuba phakathi kwabomama labomama iyahlupha kakhulu, ngoba nxa ungakhangela impilo yeZimbabwe, ukhangele abantu abahlala etown labahlala emaphandleni. Omama abahlala etown sekungani sokunokukhanya mpijana, ngoba singakhangela i-election le ka-2013 kube le ngoba iparlamenti yeZimbabwe yathatha i-step yokuthi kube le lama-seats abomama lawa ne-proportional representation. Bone ngala ma-seats lawa angani anceda at least ukuthi kube labomama phakathi eparlamenti. Kodwa omama bemakhaya bakithi kukhanya kulo msebenzi omningi, ngoba omama bemakhaya ungakhangela emaphandleni babasele begcina abantwana, obaba bayedinga imisebenzi eGoli, and omama bemakhaya abala information, abala access to ama-resources. So umuntu uma engela information, umuntu uma engela access to resources, ngesikhiwa kuthiwa u-vulnerable, meaning ukuthi uyaxileka kumbe uyakwanisa ukusebenziswa ngabantu, egcina eseyenza izinto ezingarayithanga ukuze athole imali. So ama-opportunities phakathi abomama labobaba eZimbabwe kuseselomango, ikakhulu omama abahlala emaphandleni. Omama abahlala emaphandleni, ikakhulu omama abangafundanga, kuyahlupha kakhulu ukuthi kube lokukhanya, ukuthi kufike kuthi dlwe kibo ukuthi laye umama Sibili engafunda, laye engaba ngumaneja. Kusaselomango siningi.
Ukhuluma ngezemfundo, nxa sikhangela ezemfundo lapha, siyazi endulo umntwana ongumfana obeqakathekiswa kakhulu kuthiwa nguyomela yesikolo, umntwana oyinkazana kwakuthiwa wena melela ukwenda. Kusenzakala yini khonoko?
Kungaba khona ikakhulu emaphandleni. Ungangena phakathi emaphandleni uyenze ama-research, nabangane bamakade besenza ama-research emakhaya, uthola ukuthi ye umntwana wesikolo uyahamba ayefika Sibili u-form 4, kodwa bese kuthiwa hayi, umntwana lo ungumfana akuthengiswe imali ukuthi ayesebenza eGoli, kumbe kaphathise umalayisha ahambe eGoli. Umntwana oyinkazana uyasala ekhaya ancedise umama ngemisebenzi eyendlini. Kodwa lokhe kukhona khonokhana umkhuba wona lona wokuqakathekisa abantwana abangabafana ulokhe ukhona. Even wakhangela ama-results jikelele eZimbabwe phakathi abantwana besifana nabantwana besinkazana, yathola ukuthi abafana yibo abaceceshe kakhulu ukwedlula abantwana abangamankazana. Umntwana oyinkazana uma evele esikolo kuyathiwa hhayi, hambe ogesi umgano, hambe oklina, yenza lokho. Kodwa umntwana ongufana nxa evele esikolo kuyathiwa hlala phansi, bhudubale, khona uzapasa, khona uzapasa, utshengisele abanawo bakho ukuthi yikho ukuba yindoda khonokho. So yikho ucina ubona ukuthi okunye kufuna ukuthi kuthiwa kutshintshwe imithetho yethu, kutshintshwe ukwenziwa kwethu. Abazali bethu kumele befundiswe, bephiwe i-program okuthiwa i-gender sensitization, ukuthi betreat-e abantwana abangabafana nabangamankazana okuhambelanayo, ngoba yikho okuqalisa khonokho umehluko, yikho okuqala khona umehluko. Umehluko kumele uqale endlini, ngendlela esikhuliswa ngakhona. Kuqakathekile ukuthi sihle sikhuliswe, sifundiswe ngabazali ukuthi umntwana oyinkazana nomntwana ongumfana akumelanga kube lokwehlukaniswa okuthiyene kakhulu.
Thank you there, Kimberly. And Tunga, I think we have our third guest joining us on the line. That is Tariro Mute, and she is with the Institute for Young Women Development, where she's the Communications Advocacy and Network Officer. And I hope that wasn't her line that just dropped. Tariro, are you on the line? I think we might have just lost her there.
Hello, Tariro.
Okay, so I think we just heard that we lost her. Unfortunately, yeah, we'll give her a call back.
Teacher, try kumfonera. Zikari. Inyari nanganchi taura na Kimbada panchi vunza kuti kare trukuzwa kuti vasikana vaimbonzi aiwaiwe mbomirira kuroorwa asi mukomana aienda kuchikoro zvichiri kuitika here izvi?
You'll be shocked kuti zvichiri kuitika chose. Zvinhu zvati chinjei maitiro azvaita kudhara. Asi tikada kunatsonanganidza zvikaitiro kazviri kuitika zviri kuitika. Nekuti zvengangoti kutaura kwavazviita zvinowanikwa stereki maybe kune mamwe masvondo echipostori mamwe acho I repeat nekuti havasi vese vari kuzviita izvozvo. Asi ukazoona mune dzimwe nharaunda dzedu dzinofungidzira kuti ukapinda munharaunda unoti hakuchina izvozvo vasikana nevakomana vainzana. Unonyatsoona kuti vanasikana vanosvika pagrade 7 vakuenda kusecondary school vanoshayikirwa mari yekuenda kuchikoro. Anongogara pamba, vanogona kusamurodza zvavo paraanogara pamba. But akagara pamba mwana ari kuma 13-14 years kumushaka. Then the next thing is she's bored. Akutororwa handiti. And vanakomana varikuwo vasiri kuenda kuchikoro vashoma asi pane vanasikana. Nekuti unogona kuona kuti vanakomana vachiriko macommunities kana kuti nzvimbo dzinobvumirana nekuti mwana vanakomana ndo vachiri vakakosha. Asi ukada zvinanganidzo futi uchienderera mberi unozoona kuti nyangwe zvazvo vakawanda vanasikana vasiri kuenda kuchikoro, vanakomana vasiriwo kuenda kuchikoro vakawanda zvichienda zvakadaro. Sazvo chida kuongorora kuti nyaya iri kuda kunyanya kuongororwa ndeyekuti education policy yedu yakambomira sei maybe seZimbabwe kuti vana vedu vakwanise kuenda kuchikoro. Ndozoziva kuti ministry yeprimary nesecondary education vane policy yavakaisa yekuti hapana mwana anodzingwa kubva kuchikoro. Asi ukada kuzvitarisisa pane vana vakawanda vasiri muzvikoro nekuti nyangwe zvichinza kudzingwa ukapinda muchikoro. Asi kuti gogogoi pachikoro pacho chiti ndikutsvaga nzvimbo pachadiwa mari kana $10 or $20 ndo iri kutadza kuwanikwa nemhuri dzakawanda dziri kuendera mbe dzichizoona kuti vanasikana vakawanda vari kuzongopedzisira varorwa, vari kuzopedzisira vapinda munjodzi dzakawanda dzekurepwa nezvekubatwa chibharo izvozvo izvo nekungopedzisira vaita mabasa asina tsarukano ekuti havatambiri mari inobatika nenyaya idzodzo dzekuti nyaya yechikoro. Saka nyaya yechikoro chekuti tive kana kuti nehwaro hwekuti vana vaende kuchikoro zvakanaka ndo iri kunyanyodiwa muZimbabwe.
And watara ipapo kuti the apostolic sect, you've been working with them hand in hand. Chimbotuza, how's that working out and what's going on? Because we know you've been able to make some strides, you know, in dealing with the families there and also right. Just my traditions and religious views.
Right. Certainly, tinomboko kwa nevamwe vavo. Ndosaka ndanyatsotaura pepa kuti ndambotaura pepa kuti havasi vese maapostolic sects vari kushungurudza vana. Isusu setali kutanga kwatakaita kushanda nemaapostolic sects takatokokwa tinotokokwawo nevamwe vavo vachiti uye mutibatsire toita sei nevana vedu. Nekuti vamwe vatinotodawo variko vaprogressive vekuti vanotodawo kuti vana vavo vabudirire titori nemumwe mwana atinotoshanda naye. Tine mumwe musikana anonzi Nyasha ari kushanda naye right now kutali anopinda kuchecha chipostori asi vabereki vake vanomukurudzira akatoendawo kuyunivhesiti kuuz it enhuye zvinhu tirikutoshanda naye. Saka akoma mumapostori vari kutosimudzirwa kuda kuti zita rechipostori richienderera mberi richionekwawo vari vanhu vanoenderera mberi nechikoro. Inini ndine hama dzine vana vari kuenda kuzvikoro zvakanaka madzikoma asi vari kuendesa vana kwozotiwo vakawanda vacho ndo vachiri kunana I think zvakanyanyowandira kunana maybe kunana Gokwe kunana Marange kunana Mutaroko ndokuchine basa rakawanda rekuti hazvisati zvakunzwisisika izvozvo zvekuti vanasikana vanofanira kunge vachienda kuchikoro, vanasikana vanofanira kunge vachichengetedzwa vasarodzwe vari vana vadiki. Ndinovimba nekudaira nekuti nekuiswa nekutongwa kwakaita neconstitutional court kuti vananga vasachirodzwe. Tinodaira kuti tiri pakutarisira kuti anytime kana kuti nguva ipi zvayo kubva panapa tinonzwa kuti kwane mutemo unoita kuti vanhu vachisungwa kana vakange varodza vana nekuti izvo zviso tinoziva zviri kuti constitutional court vakarula vakati vana havachabvumidzwa kurorwa asi kuti izvo zvizvitinde mwana akarorwa muraini menyu izvozvo hapana chatinogona kuita nekuti mapurisa anoti hatina mutemo wekusungisa vanhu hatina yavanokwanisa kukota kana kuti codification nekuti vanhu ivo vacho varodza mwana vasungwe vabereki vari kurodza varorawo zvichienda zvakadaro nevaya vaive nekuti tinomboona kuti mabasa edu takaona zvimwe zvakanyanya wanda ndezvekuti mwanasikana tizaumba kwake kwavo handiti oita kwatinoti eloping kana kutizira kumukomana wake handiti vabereki vemwana musikana vawanda vabereki vasingadi kuti vana vavo varorwe votere vachida kurubatsirwa kuti mwana wavo adini adzokere kuchikoro wozoona kuti iwewe pavari kutera vakomana vabereki vemwana mukomana dzimwe nguva vanenge vachitya kusungwa havataure chokwadi chekuti mwana wavo ari kupi nemwana wevanhu ari kugara kupi kakawanda kacho vanenge vachizviita vachiziva asi mapurisa anenge achitotaura kuti isusu tinoziva kuti vabereki vavanodini vanoziva vanenge vakuti hatinoti maaccomplices kana kuti vari kuhwandisa munhu ari kuita zvakaipa asi at the end of the day havana zvavanokwanisa kuita number one hakuna mutemo unosunga izvozvo saka chipitipiti chatiri kuita isusu semavanhu vanoshanda nevanasikana maorganizations ari kushanda nevanasikana ndechekuti tiwane mutemo ehe zvakaitwa saka ezvinezvi chiri kunyanyanetsa ndechekuti hatinawo futi kana kuti kuziva kana kuti ruzivo rwekuti ministry of justice yapapi pakugadzirisa mutemoyo wekuchengetedza vana information iyo haisi pachena kuti taingoziva kuti kune alignment iri kuitwa for the last 2 years hatisi kuziva kuti zviri papi hapana munhu ari kudini ari kutiradza kuti tiri papi saka mumwe nemumwe kwaari ari kuzama kuti toita sei patiroda kuti tive tiri kuzama kuti tive panzvimbo imwe chete tiunze vanhu panzvimbo imwe chete ino UN Women kuZimbabwe vari kumboshandawo around that kuti nemamwe maorganization kuti tione kuti tapapi mutemo ushandire vana
We now have our third guest Tariro Mute of the Institute for Young Women Development Tariro good evening Hello, Tariro. Hello, Tariro. We seem to have lost her again. Coming to you, Kimberly, let's focus on the world stage. We have quite a few, female politicians or presidents or prime ministers. We have... Elena Johnson, Sirleaf of Liberia. In Argentina, we have a female president. Bangladesh, we have a female prime minister. And in Lithuania, we also have a female president. Wouldn't you say we are making strides in terms of gender parity on the global stage?
All right. In terms of the global stage, yes, of course, there is a bit of a silver lining in a dark cloud. But to be honest, I think we are still far. If you look at the global scale, women constitute more than men. The higher percentage of women in the world is more men than women. Yes, of course, there's these few leaders who are female presidents, and they're trying to make an impact. Like in Africa, with the African Union, we have Mam Nkosazana Zuma. She is the chairperson, and she's trying her best. And if we look at Africa for the past 10 years, we've had three female heads of state, Madame Sirleaf Johnson, Madame Joyce Banda, and Madame Catherine of Central African Republic. Yes, we're trying to make the strides, but we need more women to come up in the open and show other women that it is possible, it is achievable to have women leading. Right now, as we see American politics, we've got Hillary Clinton. She's vying to be president, and she's doing quite well in the primary elections. That what Hillary Clinton is doing is actually encouraging other women. That's yes, of course, in this world where women are marginalized, it is possible, it is attainable. One day we can have a world where really we can have more women presidents in the whole world. So, yes, we're making strides, but we're still not yet there. We still need more women to come out and contest presidential elections. We still need more women to come out and speak out for other women and come into the political space, into the business sector and speak out. I still feel women are marginalized because women lack enough information. Women do not have access to resources. You see, resources are power. Money is power. Even the Bible says money answers all things. So when women are not controlling the resources, it then becomes hard for them to control power. So we still need more women to come out and contest and still, until we have a sizable number of female presidents globally.
Ngukimbali lo uthi yena la nqanje kulaba khokheli abangomama ikakhulu abakhokheli bamazwe kumbe labo mama abasezikhundleni eziphezulu kwezombusazwe kusadingakala ukuba na omama baphakanyiswe sithathe umlaleli lapha timboto ra mtereri dudzai mhlanga bamhlanga makadi
ndipo makadini zenyu mkoma.
Takasimba stereki mapinda muchirongwa.
Ndinotenda ndapinda muchirongwa. Kupemberera zuva kwakanaka kwaitwa, asi hapana chokupemberera muZimbabwe nokuti mhirizhonga dzinongoramba dzichiitika. Kurohwa kwevanhu kunongorohwa mapurisa akapeta maoko. Kunyangariswa kwevanhu kunongoramba kuripo muZimbabwe. Makaratidzira matorohwa, makataura chokwadi marohwa, makaita muonero wakasiyana nowezanopf watourawa maziso. Saka hapana chokupembera, uye nzara yakazara mukati meZimbabwe. Saka chokupemberera hapana, nokuti tisiri mukati mekutambudzika. Kudai taona hurumende inoshanda kuti vana veZimbabwe vabve mumadhaka mairi, ndopita zvoti tiri kupemberera mukati meZimbabwe.
Asi ku South Africa kwa muri koko mungati vanhukadzi vari kuwana mikana here yakaenzana nevanhurume?
Kunoku mukoma GBC kunoku kwakanaka muSouth Africa. Democracy irimo inoremekedza kodzero dzemadzimai, inoremekedza kodzero dzevarume. Hapana chakasiyana, inozi 50-50 mukati mekuremekedza kodzero dzevanhu.
Aiwa tinotenda vamhlanga muye neusiku hwakanaka.
Ndinotenda mukoma Gibbs.
Asi handi Gibbs ndinoitwa ntungamiri nkomosta rangu. Nairi bomkoma Gibbs mukoma wangu saka hapana chakashata.
Ndatenda zvangu vangomo.
Okay. That was Dudzai Mhlanga saying essentially, there's nothing to celebrate in Zimbabwe because, you know, there's no freedom when people try to, you know, demonstrate peacefully as they are allowed by the constitution. They are beaten up and there's hunger. People are suffering in Zimbabwe. So he sees no cause for celebration.
Mm-hmm. Yari, we're just about to go to our second half. Just in about 20 seconds before we close for our radio listeners, what's your message to, you know, young women out there, you know, women in general in Zimbabwe and across the world as we mark this day?
My thrust is on girls and young women and how each and every person in Zimbabwe contributes to their development. I would want to say to the girls and young women, lean in, come forward and question things and take part in processes. Don't shy away. But also to the government, in especially the government departments, to be inclusive of girls and young women, as well as just the world, to be aware of the fact that girls are not very much able to,
just
you know,
the. Yeah. Just hold on then, Yari. Sorry about that. I will just ask you to hold on, of course, to Kimberly Bebe. Hold on the line then. Hopefully, Tariro Mute will be giving you a call, trying your line again. And Tunga, as usual, to our radio listeners, we say good night. But you can find us online on our websites. And Tunga, where can they catch us?
VOAZimbabwe.com, VOAShona.com, and VOANDebele.com. Bye to our radio listeners. But everybody else, please stay tuned.